manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 14 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu uye vanhu vose vakasununguka kubatana nayo mukuratidzira uku vamwe vatsigiri veMDC vopomera vasori mhosva yekuvapamba nekuvarova zvakaipisisa vachida kuti vasaratidzire vana chiremba vorunga zvakare kuratidzira vachiti mari dzavari kutambiriswa hadzikwani kuti vasvike kubasa kana kuti vadye mwedzi wose zvizvarwa zvekuZimbabwe zvakanogara kuKenya makore mashanu apfuura zvotaura nestudio 7 nezviri kuitika mushure mekupiwa mapepa ekugara munyika iyi zviri pamutemo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bato guru rinopikisa reMDC rinoti kuratidzira kwarakaronga kuti kuitwe nemusi wechishanu kuri kuenderera mberi zvisinei nemashoko ari kutenderera ekuti kuratidzira uku kwakanzurwa Thomas Siripasi anoti panyaya inotevera
vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo pamogem tsvangirai house nhasi mutauriri weMDC vadaniel fortune molokela vati kuratidzira kwavakaronga sebato kuri kuenderera mberi nechishanu kunyange hazvo pane vari kutenderedza mashoko pawhatsapp facebook netwitter ekuti kuratidzira uku kwakanzurwa vamolokele vati zvekuratidzira uku hakusi kuzomira kudzamara zvavari kuda sebato zvazadziswa nehurumende izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano muMDC vaamos chibaya
Demo redu kana kutaridzira kwedu kuri kuenderera mberi musi wechishanu ngavasiyane nemanyepo ari kufamba pasocial media ekuti demo redu hakusina ririko riri kuenderera mberi sekuri kwatakaita musi wechishanu ndingada kuenda mberi ndichiti vanhu vasarobwa nehana vanhu vasatya semusangano takaita zvinodiwa nemutemo wenyika yezimbabwe zvokuzivisa mapurisa kuti taita demo redu musi wechishanu ende uye demo iri haisiri hondo harisiri yemirizhonga isMDC tiri musangano unotye mwari isMDC tiri musangano usingabhelivhi nezvemirizhonga ndosaka tatevedzera zviri pamutemo
MDC inoti pane rinye rekuperwa kuti ZANU-PF iri kudhinda mbatya dzakafanana nedzinowanzopfekwa nevatsigiri vebato rayo kuti vagozokonzeresa mhirizhonga vachibaya vati vatora matanho akasimba kuti varatidziri vasaite zvemhirizhonga uye vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasapfeke mbatya dzebato sezvo vachiti kuratidzira uku ndekwezvizvarwa zvese zvezimbabwe zvakaomerwa neupenyu pari zvino vatiwo kuratidzira uku kuchapera chete kana nyaya yekusamira zvakanaka mune zveupfumi hwenyika yagadziriswa pamwe nenyaya yegakava rine chekuita nezvakabuda musarudzo dzegore rapera
zvatinotarisira semusangano nyangwe futi dzichirira chero ingava nguva yehondo vanhu vaitaurira kulange tauko chatotarisira semusangano wenyu weMDC ndeye pange pachiva negenuine dialogue inozobudisa paitwa etransitional mechanism inoita kuti muno munyika yezimbabwe katozoenda kusarudzo tisazosangana zvakare nesarudzo dzinokupikisana nesarudzo dzisiri pachena nesarudzo dzinobvumiwa nevanhu vezimbabwe
Mutungamiri we MDC, Vanelson Chamisa, vanoti ndivo vakakunda musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ichitiva Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court, kuratidzira kwakarongwa neMDC uku, hakusati kwabvumirwa nemapurisa, asi MDC inoti yakaita zvese zvinodiwa pasi pebumbiro remutemo yenyika, pamwe nemimwe mirau yemunyika inobata nyaya dzekuratidzira. Chakadaro, nengwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCitizens Manifesto, vachatenda mombe yarara, vanonzi vakapambwa nezuro usiku pamba, nevanofungidzirwa kuti vasori, vakasiya vakandwa kuHatfield mushure mekuzvindikitwa zvakaomarara. Mashoko aburitswa nesangano iri, anoti vamombe yarara vaendeswa kuchipatara, sezvo vakakuvara zvakaipisisa. Sangano iri, ratiwa vamombe yarara vaibvunzurudzwa nevakavapamba, nezvekuratidzira kuruda kuitwa neMDC uku. Mune imwe nyaya yakadai, sachigaro weMDC kumufakose, vaBlessing Kanotunga, vanoti vakapambwa pamba pavo usiku hwanezuro, nevanofungidzirwa kuti vasori, vakavazvindikita zvakaomarara vasati vavasiya kuchitungwiza.
Nezuro mane madekwani ndakasvikirwa navarume vana vanga vakapakata puti vakasvika mumba mangu ndirere mubedroom ndobva vabvunza mudzimai wangu zita rangu bvaudzwa kunzi ndiripo vanzwa kuti ndiripo vakanditora vakandipinza mota extrail red ndokubva vandisunga kumeso vakatanga kundirwa from there kusvika kwavakanondidhambira kuStephen Magolesi kuchitungiza but shoko ravainyanya kundirovera randakanzwisa kwavari vaita kuti muri kumbowanei kuna Chamisa muri why muri kuda mamiti Chamisa muda kubvisa Mnangagwa demo renyu makaronga muchiti chii uye meeting yamakaita sema chairperson kumasasa makangabuda nechii muda kuzama kuita sei zvino zvatichakuita isusu toda kusiti musangano wacho ukuvigi pako patopera atina ndofunga tokusiya uri mupenyu ende zveshwa vakandirwa as you can see nemusana nekwesoko
vakanotunga vati kurohwa kwavakaitwa kwatovasimbisa kuti vaenderere mberi nekuratidzira. Vashitaura padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekubuditswa kwemashoko, vaNick Mangwana, vati havazive kuti ndiani ari kupamba vanhu nekuvarova, asi vakati vari kuita izvi, havasi kudivi remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, sezvo vasingadi zvemhirizhonga. Gurukota rinoona zvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, vaudza Studio 7 parunhare, kuti kuratidzira kunobvumirwa nemutemo, asi kunofanira kuitwa murunyararo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, vamwe vechidiki vebato reZANU PF vari kuti vachange vachiita zvidzidzo zvekurima muHarare Gardens uye vanoti vakagadzirira kumisa nhengo dzeMDC dzinenge dzichiratidzira dzikada kuita zvemhirizhonga. Asi MDC vanoti uku kuedza kuvavhundutsira uye veZANU PF vanyangira yaona. Anza Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Sachigaro vechidiki muZANU PF mudunhu reMashonal and West vavengai musengi vanoti nhengo dzevechidiki dzebato ravo hadzinei nekuratidzira kwenhengo dzeMDC asi dzichapindira chete kana pave kuita mhirizhonga. Vamusengi vanoti nhengo dzavo dzichange dziri muHarare Gardens mangwana kusvika nechishanu umo vachange vachidzidziswa zvekurima. Vamusengi vanoti havasi kuzodzivisa kuratidzira kwenhengo dzeMDC asi vachavamisa kana vave kuita mhirizhonga.
Aiwa akwete, ndodzidzira premiting yavo. Aiwa isusu hatikurwa. Tinenge tiri kurongwa yekuti vanhu vasvetswe kurima. Vari kuuya kuHarare Gardens kuzodzidziswa kurima. Vari kuuya nhasi vodarira muHarare. Aiwa avokaa vachiita mademonstrations avo murunyararo havadzichozvo. Vanogona kuzodzidzebwa vakaita rusha. Tinoti vamwe vanhu havatinoizi kati havapamba kuda kuti vawane kune runyararo.
Patabvunza vamusengi kuti sei vari kuita zvidzidzo zvavo nguva imwe chete apo nhengo dzeMDC dziri kuratidzira, vati musangano wavo wakarongwa mwedzi wapera.
Yakarongwa kare, yakarongwa muzuva yatori nemari dzakatarisana nadhibazvashoka, saka tinogara taisa mapreparatio.
Sachigaro vechidiki muMDC vaObey Stole vanoti vane ruzivo rwekuda kukanganisa kuratidzira kwavo nevechidiki veZANU PF asi vanoti kusaziva bumbiro remutemo. Vasitole vanoti kuratidzira kwavo kuri kuenderera mberi sekuronga kwavakaita.
Alright, tatambira mashoko yao abva kuva pana vechidiki vezanu PF. Varikutaura kuti iwo vane nzira dzavarikuda kutora kuti vamise chirongwa chatinacho chekuratidzira sekutendera kwatinoita nebumbira remutemo. Tinovaregerera nekuti dambudziko raro kuti havanzwisisi zvinotaurwa nemutemo. Mutemo section 59 yebumbira remutemo renyika ino notendera umwe neumwe anorama mukati menyika yeZimbabwe kuti aratidzire kana pane chimwe chinhu chinenge chichiitika chisiri kumufadza panguva idzodzo. Tevere chatadzidza pamashoko abva kuzanu PF. Ipo badzi kunguratidza kana kukonfema zvatagara chingotaura kuti Zanu PF ndiyo yoga inoda zvemhirizhonga. Kutaura kwavanoita kwane hurongo hwavari kuita hukumisa kureva izvo kuti vari kugadzirira mhirizhonga.
Asi nhengo dzevechidiki dzakawanda dzebato rezanu PF dzisina kuda kutaura pamhepo dzinoti hadzisi kuenda kumusangano webato iri kuHarare sezvo dzisiri kuda kushandiswa munyaya dzemhirizhonga nekuti vakaomerwawo neupenyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa asi Assistant Commissioner Ponyati kuti tinzwe kuti vakapa vechidiki vezanu PF ava mvumo kuyekuungana here sezvo vanga vasingadavire nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Chakadaro hurumende inoti iri kushishikana zvikuru neurongwa hwebato reMDC wekuratidzira nemusi wechishanu uye pamusangano wedare remakurukota nhasi pabuda chisungo chekuti veruzhinji havafanire kushandiswa kupinda mukuratidzira uku. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati zvakakosha kuti munyika muve nerunyararo uye vati vanhu ngavasiyane netsika yemhirizhonga kana kushandiswa nevanhu vanoda kuparadza nyika, vachiti hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu munyika. Vati nekuda kwaizvozvo vanhu ngavarambe kurudziro yekupinda mumugwagwa nemusi wechishanu, uyewo vati hurumende ichatora matanho ese ainokwanisa kuona kuti munyika aita runyararo.
As Zimbabweans, let us shun the culture of violence which brings about the loss of livelihoods and undermines our peace and unity.
Pavabvunzwa kuti hurumende ichabvumidza here kuti urongwa hweMDC kuti huendere mberi, amai Mutsvangwa vati bumbiro remutemo yenyika rinobvumidza kuratidzira asi vati zvakakosha kuti vanenge vachiratidzira vatevedzewo mutemo.
We've got the supreme law of the country which allows citizens to demonstrate peacefully and there are certain procedures which are followed and I am sure that if once that those procedures are followed government upholds the constitution.
Kurukota rezvemabhizimisi nemaindustry vamangaliso Ndlovu vatiwo zvakakosha kuti vanhu vataurirane pane kuita mhirizhonga vachiti kuratidzira kwakaitwa munandira gore rino kwakakonzera kuparadzwa kwemabhizimisi kunokosha mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuamerica. Vatisvondora pfuura chairo hurumende yakapa mabhizimisi akaparadzwa mamiriyoni makumi maviri emadhora kuitira kuti akwanise kuenderera mberi nebasa. Amai Mutsvangwa vatiwo dare remakurukota raudzwawo negurukota rezvemukati menyika vaKain Matema kuti zvinhu zvave kuenda zvichinaka kubazi raregistrar general iro rave kudhinda mapasipoti mazana masere pazuva kubva pamapasipoti makumi matanhatu pazuva. Vati zvose zvinodiwa pakugadzira mapasipoti zvakatotengwa zvekuti munguva pfupi inotevera mahofisi aregistrar general anenge ave kudhinda mapasipoti zviru zvisere pazuva. Vati mahofisi aregistrar general achashandisawo mahofisi nemichina yefidelity printers kubatsira kudhinda mapasipoti kuitira kuti vanhu vese mazana matatu ezviuru vakanyorera kuti vanoda mapasipoti vapiwe mapasipoti avo mukati memazuva makumi mana ari kutevera. Pari zvino mapasipoti anodhindwa kumahofisi aregistrar general ari kuJosiah Tongogara Barracks muHarare. Amai Mutsvangwa vazivisawo kuti zvinhu zvave nani panyaya dzemagetsi mushure mokunge Zimbabwe Electricity Supply Authority yatanga kubhadhara chikwereti chayo kukambani yemagetsi yekusouth Africa yeEscom. Kambani yeZESA yazivisawo kuti yarerutsa kudzima magetsi kwainoita kubva pastage 2 kuenda pastage 1. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vazivisawo kuti vave kutaura nekambani yemagetsi yekumozambique yeHCB nechinangwa chekuti vawane mamwe magetsi kuitira kuti munhu wese awane magetsi aanoda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ranyora tsamba kuhurumende richizivisa kuti vana chiremba vari kuzombomira kuenda kumabasa sezvo mari dzavari kutambiriswa dzisisakwane. Vana chiremba vanoti mitengo yezvinhu zvose yawedzerwa asi mari yavari kutambira haisi kuwedzerwa. Vana chiremba ava vanotiwo hurumende haisi kuratidza kuzvipira munaurirano dzemari dzavanotambiriswa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutungamiri wesangano ravana chiremba iri Dr. Peter Magombei kuti tinzwe zviri kuitika.
It's only said not kana takugara kumba tisingagoni kuita basa, the only job ratinogona kuti tiite asati takwanisa kuti tiite nekuti hatina mari yekuti tiuye kunoko kubasa kwacho. Hatina chekudya, hatina chekutibhadhare rendi, hatina kuti vana vedu vaendewo vakaisawo kana mbuva zvayo mumalanchi tina, hatisisina zvese izvozvo. Saka ndopaiita nyaya, otherwise basa tiri kurida zvechokwadi.
Asika hurumende iri kuti yakambopa vashandi vayo mari yekubatsirikana kana kuti inonzi cushioning allowance ya haisi kubatsira.
Tinotenda zvikuru kwazvo kuti government yakatipa cushioning allowance semataro maita, ndinonzi fati ndizvo zvechokwadi. Imari yaya haisi kukwana zvachose, iri kuresa netarisiro yatati nayo, saka haisi kukwana.
Asika vamwe vanoti vana chiremba vafanire kukanda mapadza pasi nyangwe zviome sei nekuti vanozosiya varwere vari parimana nzombe.
Izvozvo chaizvo, hatisi kukanda mapadza pasi ndochokwadi. Ndingati kune inzwi rinoti strike, kune inzwi rinoti incapacitation, zvinhu zviviri zvatinoda kuti tiise mutsauko. Machiremba haasi kuenda pastrike, but machiremba ari incapacitated. Kubasa tiri kuda zvachose kuuya, hatingasii varwere vedu vachifa, varwere vedu vachitambura muhospital, asi hatichagoni kuti tiuye nekuti hatina chekudya, hatina transport, hatichagoni kubhadhara mafees evana chikoro, hatichagoni kuti tisapote upenyu hwedu chaivo semachiremba. Saka isusu hatisi kuenda pastrike, asi we are incapacitated. Ndozvatiri kuti hurumende dai zvichigona yakurumidza yatarisa munyaya dzakaita saidzozozo kuti varwere vedu tishande collectively as the doctors and the politicians or the government, suffice to say kuti tishande pamwe chete kuti tidzokere zvakare kumapatients edu.
Tsamba yenyu yati yapindurwa here?
Tsamba yedu taiisa zuva ranhasi, saka ndinoona vachine nguva zhinji kwazvo, mavhiki matatu atavapa kuti vapindura, asi zvapari zvino yanga sati yapindura.
Hurumende iri kutiwo iri kuita nhaurirano nevashandi vayo vose kuti vaone kuti vangawedzerwe mari. Hurukuro dzenyu dziri kuenderawo mberi here?
Hurukuro dzedu tainge tichitarisawo dai dzakaitika svondo rapfuura, asi hadzina kuita saizvozvozvo. Takutonowana umwe muhoro futi tisina kuziva kuti tiri kutombowana iri mari. Saka manegotiations iwaya dzavatoda kuti achimbidzwe kuti hurumende yedu haisi kutadza state of emergency munhau dzine chekuita nezveutano.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombokuudzai zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vezveutano muDemocratic Republic of Congo vazivisa kuti varwere vaviri vanga vaine chirwere cheEbola vakapora mushure mekurapwa muGoma kumabvazuva kwenyika iyi. Mutungamiri weGermany amai Angela Merkel nasi vakurudzira kuti pawanikwe nzira dzekugadzirisa murunyararo kusagadzikana kuri muHong Kong paine kutyirwa kuti China inogona kushandisa chisimba mukuparadza vari kuratidzira vachida utongi hwejekerere. Upenyu unonzi wawe kuzoshanduka kumuri dzinodarika zviuru zvina zverudzi rwevashona kugere muKenya zvitevera danho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekutanga kupa magwaro kuzvizvarwa zve ekuzvarwa kuvana vemhuri idzi. Mhuri idzi dzange dzave nemakore anodarika makumi mashanu dzichizivikanwa sevanhu vasina nyika yavanoti yavo. Rudzi rwevashona urwu rwakapinda muKenya mugore ra1962 ruchitungamirirwa navaJohan Masowe, avo vaifamba vachiparidza shoko nechechi yavo yechipostori yeJohan Masowe. Mhuri idzi dzakasvikira mudunhu reNgong asi dzakazotama dzikanogara kuKiamba mudunhu reKiambu pasi paishe Joshua Kimemia, uko dziri kugara kusvika pari zvino. Mumwe wevatungamiri wemhuri idzi vaOliver Muregerera vanoti danho rehurumende yeKenya rekutanga kuzvipa magwaro iri richabatsira zvikuru nekuti kwemakore akawanda vanga vachitadza kuita zvinhu zvakawanda zvekuzviriritira nekuda kwekushaya magwaro. Kutanga kwemwedzi uno hurumende yakatanga kupa vanhu ava magwaro ekuberekwa, izvo zvakaona vana vanokwana kuita 600 vachipiwa magwaro aya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamuregerera.
Gurupu rekutanga rakapiwa mabirth certificate musono vanokwana kuita 600. Vamwe vakatonyoreswa iyo svondo rakapera, the rest vakatonyoreswa svondo rakapera.
Muri kutaura zvemabirth certificates zvichiita kunga zviri kunangana nevana, vari kupo here nevanhu vakuru mabeta?
Vari kupa nevanhu vari vanhu vakuru, nekuti iye zvinezvi generation yese iripo iye zvinezvi ruzhinji rwacho rwakabarirwa muno. Vazhinji vari vauyi vakauya vakapera kufa.
Matambudziko api amanga muchisangana nawo nekushayiwa magwaro ikoko?
Matambudziko watakanga tichisangana nawo ndeyekusungwa, nekuti zvakavamba utongi hwaPresident Moi pakava nedambudziko dzvuku, nekuti pakabva pangotanga nekunzi maforina ese ngaadzokere kwawo. Munhu ainzi forina wacho munhu akabarirwa muno kuZimbabwe haakuzivi kuti asumuka aende kuZimbabwe, haazivi kuti anotangira papi. Baba wacho akafa, mai vakafa. Vazhinji vevanhu vatinawo kuno vanhu vane vabereki vakafa vasingatombozivikanwa kuti kumusha kwavo ndekupi, asina kana hama imwe chete yaanoziva kuZimbabwe ikoko. Saka namukusunga ikoko kukakava dambudziko, nekuti munhu haana kwaanotizira. Zvakaramba zvaakungoti vamwe osungwa, kune vamwe vakatombosungwa vachiberekera mumatorongo vari vanhu vechidzimai. Kuti munhu usenze kuti uwane chitupa chinoita kuti uwane basa pese pese, kana kuti utore license yekuti uite business, kana kuregista zvako zvakaita malines emafoni ariko mazuva ano aya, zvakava zvinhu zvakaoma. Saka natakava neupenyu hwakaoma kwazvo kuti uwane basa raunoshanda kuti ukwanise kuraramisa mhuri. Zvakava zvinhu zvakaoma kwazvo. Munoziva kuti upenyu hwemunhu wese anorarama nechitupa. Chitupa ndo chinoita kuti ukwanise kuorganiza zvinhu zvese kuti ukwanise kuone upenyu hwakanaka.
Saka manga muchirarama sei musingakwanise kushanda vamuregerera?
Takakwanisa kurarama izvozvo zvokungomanikidzira ujari jari, uchingoti kanodai ukabuda kuenda kunotengesa unongosungwa. Wasungwawo mumwewo asara ari pamba anosarawo achingoedzawo kuseenza, chaawanawo achienda kunotengesa. Basa rakatava takanyanya kusimbirira, madzimai anga akasimbirira kubasa rekuruka machira, kusona machira ekuisa mafurauzi. Ava madzibaba vakasimbirira kubasa rekuveza carpentry. Ndo mararamiro ata achingoita zvokumanikidzira izvozvo tichingosungwa.
Saka vana vanga vachikwanisa here kuenda kuchikoro vasina mabirth certificates?
Vana havana kukwanisa kuenda kuchikoro. Kuamba kwekusungwa kwedu kwakaita madropouts akawanda. Vazhinji vakatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekudawo kuti mabirth certificate mbereki haana, iye haana. Hapana munhu ane tsamba rese rese rinoindiketa kuti ndewe nyika ipi. Saka nazvakava dambudziko rekuti vana ava vaende kuzvikoro vanga vasisina nzira. Zvechechipiri, kuti mari dzacho dzekubhadhara maschool fees dzadzichinetsa zvakaoma. Maschool fees inguva iyoyo anga akaoma chaizvo kuti uwane mari yacho yekubhadharira mwana school fees. Saka natakawa nemadropouts akawanda kwazvo by that time.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingazoshandurwa nekutanga kuwaniswa magwaro kwamaita uko?
Chinhu chakutiratidzira kuti upenyu hungatomboita nani iye zvino pakutanga kupuwa magwaro ndekokuti hurumende iye zvino yatsigirana nesu chaizvo panyaya yekudzidza kwevana vedu. Kana dzimwe dzenguva pari kutobviswawo mabasaris anonzi mabasaris ekubatsiridza vana vedu kuti vadzidze. Saka na iye zvino vana vedu vazhinji vamwe vakuenda kumayunivhesitis, vamwe vakatotora madiploma eulawyer, vamwe vakudzidzira udoctor, vamwe vakudzidzira uengineer. Saka na zvakutiratidzira kuti iye zvino izvi as a Shona community takuda kuona kahope kekuti zvikaramba zvichifamba kudaro zvingaende kuti zvinobatsiridza kune vaya vakanga vaita madropouts muzvikoro.
Avo vanga vari mumwe vevatungamiri vemhuri yevashona igere muKenya vaOliver Muregerera vari paRunare kuKenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika padandemutande resocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Na mkuma tinotenda nyamauta wariku Cape Town.
Taurite nzwe Cape Town na haya kasimba pa Facebook page ya WFOA Shona. Taurite nzwe.
Tinonzwa kusuwa kwa zonezo rikitukwa mnye kame dime Zimbabwe. Suwa hiru wakaitu kwa kurangarawa magamba ya dwe mnye kama ya izu wara ngaraka tukoshara wa skuru batu za zonezo. Ndaguna istazo tukoshara nyakuda kwe zonezo chitika mnyega. Because nyango hizo zitikatarisa nyango mauto acho atinao masoja ya Zimbabwe, atushuna masoja ya Zimbabwe but ina masoja ya ZANPF because esi masoja acho haja ziwaba sarao zino zinandru wabia wa skuru bandro zatu mama nipama shoga andru taura chaka ndinoti kwa wari nika yese ilikuchema nikuda kwao nikuda kuzino so wari kutitira shua
ayo wa mashoko makukutu anjawazi tunokutendai. Ehe, regeti mboverenga vamwe vari kunyora vari pano tina Donald Mambo marukuta watching you live and clear from Rustenburg in South Africa. Sindikubva ndatonzwa kuti ivo mukoma Donald vatoripo pano vachitaura nesu vari ku Rustenburg. Makadii mukoma Donald?
Ndiripo tete mavhilasi mavhilasi.
Aiwa, tichangobva kumuka tiri wadi taurai zvenyu pfungwa dzenyu.
Ndinoda kuti zvandirikuona zvirikufana mauto izvi hazvinangana nemusoro kana zvichiona navo matemadanga zvokuda kuratidzira zvokurambidza vanhu kuti varatidzire kuratidzira kuri mubumbiro remutemo. Saka kubuda uchirambidza vanhu vasati vatoratidzira kuti hatidi chazvo muchationa muchayeukabako mvura yanaiwa takataugwana navamutodi ndisekuru vangu vamutodi but zvinondigwadza kana vachitaura vachiita zvizvezvo. Kana vachitaura kuti muchazoyeukabako maniwa ndisekuru vangu hazva jamai vangu chai asi zvino tondigwadza neniwo ndiri kuno kusouth africa ndirikutambura vanhu vasina moyo tete mavhilai kuratidzira iteko zviri muconstitution ende munhu anenge achiexercise marights ake but unohaona achiti vanokechii vanokei vanoziva kakuti pavari havana kunge vakapinda nenzira kwadzi vanozviziva kuti vakazviisa havana kuiswa navanhu nodi vanga vakaisiwa navanhu havangambovhunduki chatipatara hunge une katurikekuvhiri hatipakuona nokuti chero masoja acho akatinorova nemapurisa ivo vanovhe vanotengeti vanovhe vanogareti havana dzimba vazhinji vacho kurenda havana michovha yavo kufamba nevo mazopuko ari kuita vachiita zvekutsigira nezvizvi.
Aiwa,
ini chitambura tete mavhilasi kusvika riini vanhu vaivi vachidya voga nodi vari kudya vashoma shoma vane mapurazi navo vashoma shoma vanambowanda ruzhinji kungotigunda mupera kungoteverawo vamwe.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tombotarisa mitambo yekaso Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum yarova Harare City 2-0 kuchituo Triangle yarova Ngezi 1-0. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum tiri kutarisa zviri kurongwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvekunoratidzira pamizinda yeZimbabwe iri kunze kwenyika zvichibatana neMDC iyo yakaronga kuratidzira nemusi wechishanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu uye vanhu vose vakasununguka kubatana nayo mukuratidzira uku. Vana chiremba vorunga zvakare kuratidzira vachiti mari dzavari kutambiriswa hadzisi kukwana zvachose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anogoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Sandiki Lemhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.